DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Maonera ndaita ndiyekutera iyeye kurasa kuti haisi kutora nzvimbo nenyaya yekuti kune masanctions ayapuwa. Izvi zvaratidza kuti Russia iri kuramba ichiita kuti zvainonda izvi maemes ayo iyo aramba ariyo ari kuramba akatsikirwa.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotemera zvimwe zvezvirango paRussia.
Itsokwadi kune mukomana nemakore 17 asungwa nemapurisa elaw and order kubulawayo kuchinza tukamutungamiri wenyika ndaenda kumapurisa because makore ake mashoma not 18 years old.
Umwe mukomana wekubulawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika.
Tine dzimwe mhuri dzinorarama nenyaya nhamba, angave maplayers, makochi, mareferees. Pashoni iripo but pane dzimwe mhuri dzinotorarama kuti ndiwo kubasa nhabvu. But ona izvati zvese musango, zvinonyadzisa izvi.
Sangano renhabvu reFIFA radzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa nezvezvimwe zvirango zvitsva zvakanangana neRussia zvichitevera kupinda kwayo nechisimba muUkraine. Vachiti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin ndivo muparanzvongo uye vakasarudza vega hondo iyi, vachiti nyika yavo icharemerwa yega nematanho avo aya. VaBiden vakati zvirango zvitsva izvi zvakanangana nemabhanga eRussia, vana muzvina bhizimisi vepamusoro pamwe nemapoka eunyanzvi hwepamusorosoro. Vakativo America nemadzisawira ayo vachavhara pfuma yemabhanga makuru mana emuRussia kudzika mitemo inorambidza kutengeswa kwezvigadzirwa zvemuRussia pamusoro pezvirango kune vemabhizimisi vepamusorosoro. VaBiden vakatiwo zvakare America ichawedzera mauto ari kuGermany kusimbisa NATO zvichitevera kupindwa kweUkraine uku. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muColumbus mudunhu reOhio muno muAmerica vazvidzairo zvidzo avo vanoti kunyange hazvo vaBiden vawedzera zvirango havaoni Russia ichidzora tsvimbo zvekuti ingamira kurwisa Ukraine.
Taichokwadi ndazvinzwa vaBiden vachitaura kuti vawedzera masanctions kunyika yeRussia. Asi maonero andaita ndeyekuti Russia iri kuratidza kuti haisi kutora tsvimbo nenyaya yekuti kune masanctions ayapuwa. Izvi zvaratidza kuti Russia iri kuramba ichiita kuti zvainonda izvi maemes ayo iyo aramba ariyo ari kuramba akatsikirwa nokuti pavakatozotanga kurwisa America yanga yatotaura kuti tapa masanctions pamba masanctions angari. Saka kuwedzera kana kusawedzera hondo iri kutonzi irambe ichienderera mberi.
Saka zvinozorevei matanho ose ari kutorwa neAmerica nedzimwe nyika dziri muNATO aya?
Chakaipa panyaya yehondo ndechekuti hondo inokonzera suffering yeindividual person ari muroad. Bekuzi ndaona kuti kuUkraine hakusina kugadzika rezvinezvi sezvo Russia iri kureta ichigomba. Asi vari kufa haisi America, vari kufa maordinary people who are on the street. Saka ndokushata kwehondo ikoko zviri kutoreva kuti vanhu vachasafa wese. Ndaona hangu kuti hondo yekuUkraine iri kuafekta nyika dzakawanda kunyange umwe muno muAmerica tiri kuafekta. Petrol iri kukwira, mashares adzikira kune avo vanotengesa mashiza au afikira kuti alina zvakumira zvakanaka.
Yova Biden vadzidzisa kuti vachawedzera mauto yeAmerica achanga ari kuGermany. Zvingareva here kuti tingazoona America ichipinda kunobatsira vanhu vemuUkraine?
Ndavanzwa vaBiden vachitaura kuti ivo havasi kuzopita kuti mauto avo apinde muUkraine, asi vakuzobatsira avo venato kuti vavange vave safeguard kuti vativo varida kubatsira vamwe vavo kuti vasaatakwa. Kwete kuti ivo vanoda kuita kunondawo hondo kune neUkraine kuti vanorwisa masoja avo muUkraine. But you never know, zvinoitika ndezvekuti mapoliticians vane zvavanotaura kuti zvinoitika, zvimwe zvacho zvisingazoitika. But isu tichangomira toona kuti zvakamira sei.
Zvii zvingadzidzwa nehondo iyi varuzvidzo?
Hondo chinhu chakashata, hatidi kunyemera because hondo inoita kuti upenyu hwemunhu hutapudzike. Asi zvatikuona zvekuitika kuUkraine pamunonzwa zvinhu kwaitika ndokutanga kwazvizvizvi, bhikozi America ine shamwari dzayo, iwo Russia ine shamwari dzayo. Saka shamwari dzeRussia hadzizoregedza shamwari yavo ichirwiswa, kwezve shamwari dzeAmerica padzinenge dzichirwiswawo, America inenge yauda kupindirawo. Saka ndopamunozokutanga kunoita hondo. Saka tikungokumbirisa kudai vanhu avo vaita sevadzidzisana hondo icharegedza kuenderera mberi.
Zvii zvingaitwawo neRussia kana yadawo kudzosera zviri kuitwa neAmerica?
Russia tatinoziva kuti panyaya dzenyuklia inenge yakati simbei, uye zveshamwari dzavo dzanana North Korea dzinenge dzakati simbei pamanyuklia weapons. Saka hazvina kunaka isungokupira kudai zvaregedza kuenderera mberi because vanenge vakuda kutotesta nezvimwe zvinhu zvisati zvashandiswa. Kutesta kwacho kune kuzvirwisa vanhu vakawanda.
Tinoona kuti nyika yakaita seZimbabwe inodyidzana neRussia pamwe chete ichidyidzana zvakare neUkraine mukutengeserana. Hondo iyi inosiyawo papi nyika dzakaita seZimbabwe idzodzi?
Ya, hondo iyi inokwanisa kuafekta vana veZimbabwe bhikozi tichitaura kudai so tinotoziva kuti kune vana veZimbabwe vari kuRussia, vamwe vakaenda kuchikoro kunodzidza, vamwe vakaenda kunotsvakawo mari neupenyu wavo. Saka kana yaa hondo inenge ichiafekta Russia neZimbabwe inobva yazvaafekwawo. Saka ndinogara tichingoti hondo chinhu chakashata. Saka kana tichingoti dai hondo iyi yaregedzera kuenda kuperi, vanhu vagara pasi vataurirana madialogue kana kungowirira nawo, bhikozi vana veZimbabwe vanhu vari kushupi vagara vari kutambura izvinezvi sokuti ikonomi yeZimbabwe haina kumira zvakanaka. Kwozoita hondo imwe kunana Russia inozoafita futi maZimbabwe tinoona zvisina kunaka.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vazvidzai ruzvidzo vari parunhare muColumbus, Ohio, naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti zvirango zvatemerwa Russia izvi zvichabata vanhu veRussia zvikuru, asi vachiti zvirango izvi zvichakonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu muAmerica, zvikuru mafuta ekufambisa dzimotikari. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvaitwa nehurumende yeAmerica nemadzisawira ayo zvichavhiringa zveupfumi hweRussia uye zvigoomeserawo vagari veRussia. Muzvinafundo Masocha vati vagari veAmerica zvichambovaomerawo, asi vachiti vaBiden vanogona kushandisa simba ravo kuti zvirango izvi zvisanyanya kubata vagari veAmerica.
Nyaya yezvirango zveupfumi ichanyanya kubata zvakanyanya upfumi hweRussia navanhu veRussia, nokuti zvaitwa navaBiden neshamwari dzavo dzokuEurope dziri muEuropean Union, vana France, vana Britain, vana Germany nedzimwe dzose dziri mubato wenzaimomude zvokupa zvirango zveupfumi, kutangira zvose zvose mabank, nokuti upfumi hwenyika ipi neipi zvahwo hwakabatwa namabhengi. Ndo kunosvika mari ikokoko, ndo kwadzinofambiswa kana nyika ichida kutenga zvinhu zviri kunze kana kuti ichitengesa zvinhu zvayo kunze, mari inopinda nomumabhengi. Saka zvaita hurumende yeAmerica neshamwari dzayo kupa masanctions, kuvhara mari inobva kunyika dzakaita seAmerica kana yaRussia yanga ichitengesa zvinhu kuAmerica ichiisa mari ikokoko kana kukwereta zvavharwa izvozvo. Zvinototi mamwe mabhengi okuRussia atoudza vanhu vavo makastoma avo kuti makadhi enyu amaaminawo mavhisa kadhi ayaya pamasa kadhi ayaya haachazokwanisi kushanda kune dzimwe nyika. Kana mamuchida kuita mabhizinesi enyu muchipota zvinhu kune dzimwe nyika kana kutenga matikiti okuenda kunzendo dzenyu, makadhi iwayo haachashandi. Saka zvinobva zvabata mbira dzakondo ufungwe nyika ye Russia zviro zvopambira zve patsero senokuti Russia ine oil ine oil inotengesa Ukraine ine oil zvekare saka kurwisana kuri kuita nyika idzodzo kuita kuti oil iyoyo isakwanisa kufamba ichienda kunyika dzange ichifamba chinoroti kuamerica kuno oil yatokwira nhasi oil yakwira patsero se petro nedizili kuamerica zvatokwira zvichapambira zvese kusvika kuna ana Zimbabwe uko kungokwirawo kunoita petro kukwira kunoita mitengo yezvese pamwe chete namafizi avana vechikoro zvese zvichipambira pasirese ndo patasvika ipapapo america icharamba ichiwedzera zvekare masanctions iwayo zvichienderera kuti russia ichange ichiramba here ichirwisana ne Ukraine.
Kana takatarisa America nyaya dzeupfumi hweAmerica chichatanga kukanganisika chii pamusoro pezvirango izvi chichatanga kubata vagari vomuAmerica chii
chinotanga chaizvo chatotanga muAmerica kubata vagari vomuAmerica kukwira kwepetro nedizili nokuti zvatokwira petro nedizili izvozvi zvinozotevera zvikira mangwana riri kutevera ndorekuti zvinhu zvinenge zviri mashopu zvese izvi zvichakwirawo mitengo yazvo ndo mamiriya zvakatoita izvozvi izvi kuti ukaenda pamafili steshon kunana California unotaura kuti garo ingatova $5 kuno kunana Ohio uno kuti akuona kuti garo ingatosvika $3.50 uko tikatarisa paiva nepetro gore rapera tinoona nguva dzino toona kuti petro gore rapera kubhadzira yanga yakachipa kudarika petro yaike zvine zvekare tinoona kuti america dhora racho razvinongushwa chaizvo nokuda kwokutumirwa kwaitwa pamasoja anosvika 7000 kuregioni yeukraine ikoko kuda america nokuti mari iyoyo yokutumira masoja iwayo yanga isipo saka inobva yazvinongusa dhora kuzvinongusa kwainoita dhora raunenge wakabata iwe uri kuzimbabwe kana vari uri pasi pese racho zvinongoswavo harichakwanisi kutenga zvinhu zvaraidei richitenga nezuro ratova harisina simba
muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 mumwe mukomana ane makore 10 wekuBulawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika gweta riri kumirira mukomana uyu vakovani stole vekambani yemagweta yenguve attorneys iri kuBulawayo vanoti mukomana uyo vasina kudoma nezita sezvo asati asvitsa makore 10 akasungwa nezuro akambochengetedzwa nemapurisa vasati vamuisa mumaoko avo kuti vazoenda naye kudare nhasi vasitole vanoti mukomana uyu akanetsana nemumwe murume akange akapfeka hembe yebato reZANU-PF mushure mekunetsana uku wechidiki uyu akazoti kumunhu akange akapfeka nhumbi yeZANU-PF chibva pano uri kundibhowa nehembe yawakapfeka izvo zvakazoita kuti murume uyu aende kunomhanyara kumapurisa kuti mukomana uyu akange atuka mutungamiri wenyika vasitole vanoti mutemo uyu unofanirwa kubviswa sezvo paine katsika kekuti unoshandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu kutaura vakasununguka ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7
asungwa nemapurisa eLaw and Order kuBulawayo muchinzi atuka mutungamiri wenyika taenda kumapurisa because makore ake mashoma is not 18 years old saka azoreleaswa in my custody taenda naye kucourt
ari kunzi atuka mutungamiri wenyika zvaita sei chii chaaitika
pane zvaari kutaura iye nezvataurwa naiye akamusungisa iye ari kuti anomuziva complainant but vakatadza kuwirirana on something else that is unrelated to the offer ari kuti iye akazoti after some time iwewe usarambe uchitaura neni t-shirt yawakapfeka iyoyo inondibhowa achireva kuti t-shirt yeZANU-PF saka paakati hai inondibhowa ndisikifarira uyo ndopaakabva aenda kumapurisa akati no uyo ataura achituka president
tichitarisa mutemo weZimbabwe kuti munhu asungwa achinzi atuka mutungamiri wenyika zvinenge zvaita sei unobvumidza here mutemo kusungwa kwemunhu kuti atuka mutungamiri wenyika
kune mutemo wakadaro mutemo iwowo isusu tukuwana kunge mwa mtemo unofara kufiswa because mtemo ya yevutika it has got a tendency of suppressing the freedom of speech mtemo yevutara yana smithi ya inga zingatombo panel kutiti ngana hasi singota ura kutiti njunga mira kutukwa achitukwa achitukwe kwe kwa ukawana wano achikutuka uri mtunga mizi unofara waku introspect ya panichiru kuitika
saka imi sema gweta muri kutora matano ati hapa
atisatatora my instructions from our clients kuti tizive kuti tichaita sei but we definitely going to raise a constitutional issue but now mtemo iyi chekutanga ndechekuti munhu iyeya haangaende kupinda mukoti chinotanga ndechekuti mapepa anogadzirwa nemapurisa oenda kuattorney general's office anoconfirma kuti this conduct can be prosecuted or not saka hatisatasvika kunyaya yekupinda mukoti tonyatsodzira nenyaya iyo
gweta vangovani stole vekambani yemagweta yenyuye attorneys iri mubulawayo vari parunhare mubulawayo makare najonga kandemiri westudio 7 Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu mazana matatu ane makumi manomwe nevasere 378 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe 5390 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru mazana maviri ane makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevanomwe 234,967 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu nemakumi mana nezvisere zvine mazana matatu ane makumi maviri nemapfumbamwe 4,347,329 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu nemakumi masere nechimwe zvine makumi mana nevatanhatu 3,381,046 ukuwo vabaya nhomba yechitatu vave zviuru zana negumi nezvitatu zvine mazana mana ane makumi matanhatu nevaviri 113,462 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti vashandi mune zveutano kusanganisa vana chiremba vakoti nedzimwe nyanzvi vakatangawo kuramwa mabasa nezuro vachiti havana mari yekuendesa kumabasa. Kroniko rinoti gurukota rinoona nezvemari vamuchuri nyuve vanoti Zimbabwe haisi kuzoshandisa dhora rekuamerica kunyange hazvo uremu hwedhora rezimbabwe huchiramba huchidzika uye mitengo yezvinhu ichikwira. Financial Gazette rinoti Zimbabwe National Roads Authority kana kuti Zinara iri pakati pehurukuro namabhanga ane chitsama kuti ikwerete mabhiriyoni mashanu emadhora kupa kumapazi ayo yakamirira nhaurirano nehurumende. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani akanaka pa nae vana veZimbabwe toita sei kuna kurisira chigumba nezanu pf toita sei nai nokuti ndo uchiri kutungamirira futi maelection but kwende kukapera maelection apera hasati abudisa result yekuti vamunanga vakawina nechii chaizvo kurungobabaika kare chino vawina ichakati vawina haana anza inohwisisisa siga rinobatika kuti unganzi vamunanga vawina nemapeseji akati hapana ndo muzvinapembezve futi wakatarisana maelection a2023 apa toita sei nemunhu kana kurisira chigumba pa ukashiya wanyadzi kana kushiya warukudzwa hauna chimiro panopanyika izvipo munofamba hamo unyadzi here vana vese vari kuchema vese vari kuchema nena newe kusira chigumba nezanu pf yako usambotitaurira kuti kwai wakazvimiririra zeti yakazvimiririra izanu pf
magadi magadi yana mukoma wandi nevamwe venyu Tida kutaura pamusoro pemusangano wakaitwa musestande navachamisa. Totenda ruzhinji rweZimbabwe rwakuda shanduko zvisiri zvekumanikidzwa kana kuita sei. Munhu kuzvifungira ega ari kwaari kuti inini zvezana handichada 41 years. Dzawandisa takuda change munyika. Change ndiyo takuda. Ndinoti kuna Munangarwa. Dai vari mumwe munhu vachiregedza zvavo kunopa speech kumarari. Ngavatsvage mumwe munhu anonopa speech. Kwete ivo anoswera achitaura zvinhu zvisina kana nemusoro unototi nhai. Munhu shuwa shuwa angataure kuti hanzi. Dai nasingananate. Ndingadai ndaiti vanenge vavasunga. Vavape mapiritsi ose iwayo vavanenge vachimwa ivo vana vechidika. Vari kukonzereswa nei kuita izvozvo zvemadrugs. Ndimimi Munangagwa muri kukonzeresa izvozvo. Vana hana mabasa, vane pedzisira vakuita zvinhu zvisina kana nemusoro pamusana pekuti havana chokuita. Saka havana dzimwe pfungwa dzimwe dzavanadzo kuti vorarama sei. Saka ndo vari kukonzeresa kuti madrugs iwayo avepo. Autara sina musoro. Dai achiregedza zvavo kuadiresa because izwi ravo rinototirwadza, rinototibhoa. Hamene vanhu vanenge vachipururudza vari ikoko kuti vanenge vachipururudzira sina musoro izvozvo kuti zviita sei. Ini handina zvangu mazhinji. Ndinoti 2023 chanisa muofisi ari kukuya kusteta zuva sindadika chete.
Vakadiro Ranjonga kandimire nevamwe vese vashamarari ende vanhu ava zvavanoita vanhu veZANU PF vakava nevezeki vachoka. Inini zita rangu rakachinjiwa nzvimbo yandinovhotera ndobva ranyorwa kunzi ndofanira kuvhoterwa. Zita rangu ndobva ranyorwa zita rangu rakanaka nesenemu namba dzitupa dzakanyorwa zvakanaka asi ndobva ndanzi ndiri mukadzi ndobva ndanzi gender female ndobva ndanzi ndofanira kuvhotera kubeti bridge asi manyero akaita kubeti bridge aipo akabva ndinyora nhafu nhafu namba handizivi vakati beti bridge dzibula vadzimu kwozoti mberi kwacho midlands kureva kuti vari kutageta vamabony free ose kuti asavhota ndo ari kuvhiringidzwa kuti asavhota saka ndiko kwavanenge vachikangasa kunyora nzvimbo dzavanovhotera vachivabvisa saka vanhu ava izvozvo kwadida ipapo pada kuongororwa kuti zeki isaita zvairi kuita nokuti pana mugabe asati afa hatina kubvira tazviona munhu aingoregista ka 1 uchitora chitupa waiti chero pauchida kunovhota ngonoona zita rako ririko kwete zvavari kuita iko zvino vanhu vakaoma
takafara nerali yakaitiwa napresident Nelson Chamisa iyo zvinongooneka kuti ndiyo oga wamunhu anogona kuunganidza vanhu muZimbabwe vasina kubatirwa shamo vanhu vachienda vega vachienda vega kuninzwa mashoko apurezidendi wavo uye ndiani umwe purezidendi akambounganidza vanhu sevanhu vakukwira mumuti sezvoita purezidendi Chamisa vanhu vanosva vakukwira mumuti vachiva pokugara vaienda vega vasina kubatirwa shamo saka tinongotenda dai mwari vakuchengetera purezidendi wedu iyo vasvika pakutonga nyika pasina zvanyanya kuvavhiringa vhiringa uye murodhi tinovaziva kumana vezanu dai mwari vagona kuvachengetedza murodhi umo varege kuvhiringwa murodhi umo tanzwa nekugara mudondo South Africa uchakasiya mhuri dzedu kuZimbabwe uko vachingoti kwai tiri kutonga pasina chinobuda 41 years vachidzvanyirira vana tichada zvese izvozvo gore rinouya tiouya kuzovhota gore rinouya tiriko kuZimbabwe ikoko
hongu kumaelections tinogona kuenda mushure zvinhu zvamuri kutaura asi zvandinoona ndezvekuti timaorganization takazvimirira tegani kana timapato ito takazvimirira tegani sezana zvesley ana zeki asi makandonyatsozvitarisa itoto timapato itoto takaumbwa nevanhu vezano hakuna kwatinoenda as long vasina kuzvimirira vari vega because kana unyatsotarisa timapato zvakafana nezvenetimakomishini tinovambiwa tiri kuisa vanhu vezano mukati saka vambofa vakatinzira tsitsisa vane Zimbabwe vanongoda kuguta kwavo zvese zvavanoita nekwavo tarisai muono kuti ivo kutaura kwaari kuita ndezvekuti hakuna zvakaitika kuzambia hazvipi zvakaitika muno muZimbabwe waya achisimba nokutaura miromo iyoyo hongu ada kuti pasa kuti tipere simba kana tuze power pane zvatinge tichiita asi nyaya iripo ndeyekuti vari kutonyatsa kuziva kuti timanhengeri tese timaorganization tese taitezeki ichichi ivo ndovarimo ndivo vari kumauto ndivo vari mese mese pane zvese zvinoitika muno muZimbabwe varipo vanhu vavezano saka ipapo ndokumbira kuti dai dzimwe nyika dzaaterera mashoko edu nokuchema kwedu vanzwawo vapindira My election I it was safe in 1980. That tenda.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sangano rinotungamira nhabvu pasi rose reFIFA radzinga Zimbabwe munhabvu yepasi rese. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Tsamba yabva kumunyori mukuru weFIFA Mudzare Fatima Samora kuna vaJoseph Mamutse avo vakamiswa basa neSports and Recreation Commission. Inoti zvikwata zvese zvemuZimbabwe hazvichatenderwa kutamba nevekune dzimwe nyika kutanga nezviromanheru. Izvi zviri kureva kuti zvikwata zvevanhukadzi zvevechidiki pamwe nezvemuPSL hazvichakwikwidza makundano nedzimwe nyika. FIFA inoti yatora matano aya nekutyorwa kwakaitwa mitemo yayo nebazi rehurumende reSports and Recreation Commission zvichitevera kupindira kwayakaita zvekutungamirwa kwenhabvu. Tsamba yamuzvare Samoura iyi inoti vatambi vabati vepembe pamwe nevese vane chekuita nenhabvu muZimbabwe havasisina mukana wekuve nechekuita nenhabvu inotungamirwa neFIFA kana neCAF. Izvi zviri kureva zvekare kuchikwata cheMaurias hachichakwikwidza makundano eAFCON 2023 ayo arutanga mwedzi unotevera. Muzvare Samoura vanoti Zimbabwe haichawana rubatsiro rwemari inobva kuFIFA sezvanga zvichiitika makore apfuura. Asi sachigaro weSRC vaGerald Mlotswa vati havasi kutaura nezvetsamba iyi nekuti havasati vaiona sezvo isina kunyorerwa kwavari. Aimbove munyori mukuru weCapes United vaWellington Chando vanoti zvaitika izvi zvinorwadza sezvo zvichikanganisa raramo yevanhu vakawanda.
Tine dzimwe mhuri dzinorarama nenyaya yenhabvu, angave maplayers, macoach, mareferees. Pashoni iripo but pane dzimwe mhuri dzinotorarama kuti ndokubasa nhabvu but onai zvati zvese musango. Zvinonyadzisa izvi.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaPeter Mususa vanoti zvaitwa neFIFA izvi zvinopa Zimbabwe nguva yekugadzirisa zvanga zvisingafambe zvakanaka munhabvu yemunyika.
Zimbabwe yadzokera kumashure zvakanyanya munyaya dzenhabvu nokuda kwekutungamirirwa kungoripo ihwohwo. Saka danho ratorwa neFIFA rekuti Zimbabwe imbomira, aiwa ndoona sekuti Sports Recreation Commission sezvo vakaita chidanho ichocho ngovangoramba vakadzipakata nezano ravo ravakaita iroro.
Asi FIFA yapa Zimbabwe matano ainofanira kutora kuti idzoke munhabvu yepasi rese iyi. Inoti SRC inofanira kudzora pabasa bhodhi ravaFelton Kamambo pamwe navamamutse avo yakamisa basa. Tsamba iyi inoti zvekare SRC inofanira kunobvisa kumatare nyaya vari kupomera vakamambo nevamwe vavo yekuita basa renhabvu panguva iyo vaivi vakamiswa basa neSRC. FIFA inoti SRC yakatyora mimwe yemitemo yayo yekuti hurumende haifaniri kupindira zvekutungamirwa kwenhabvu. FIFA yakatora matano aya mushure mekunge SRC yaramba kudzura bhodhi ravakamambo pabasa sezvaive yatara musi wa3 ndira. Vakamambo varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti ivo panguva ino matare havatenderi kutaura nezvayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotemera zvimwe zvezvirango paRussia. Mumwe mukomana wekuBulawayo ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika. sangano re FIFA radzinga Zimbabwe munabvu yepasi rese tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivainesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nawo ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.